Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti bato ravo rinotambira chirongwa chemopap cheZimbabwe Electoral Commission chekunyoresa vanhu vange vasati vawana mukana wekuita izvi kuti vanyorese vagokwanisa kuvhota. Asi vaMaposa vanoti havagutsikane nemazuva mashoma akapiwa chirongwa ichi.
Chirongwa chakanaka kunyange zvazvo tiri kuona songe nguva yapiwa chirongwa ichi ipfupi pfupi. Zvakare vakakasira kuvhara chirongwa chakatanga kuvepo chokunyoresa vanhu mumamobile centers. Saka tiri kuona soti vari kumbunyikidza basa rakawanda munguva pfupi pfupi yavari kuzvipa iyoyo. Asi zvakadaro tinokurudzira vatsigiri vedu nemaZimbabweans ese generali kuti vamhanye vanoongorora voters roll vaona kuti varipo here, vakanyora zvakanaka here. Nevasati vanyoresa vamhanye panguva pfupi iyoyo yapiwa kuti vaende vanonyoresa.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWalshman Mube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotambirawo chirongwa ichi nekuti zvange zviri pachena kuti kune vanhu vakawanda vane kodzero yekuti vavhote vange vasati vakwanisa kuwana mukana wekunyoresa.
Tinotarisira kuti vanhu vese nyika yose vanga vasina kurejesa kuvhota vatsvage nzvimbo iri pedo navo varejeste kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dza2018. Asi chichemo chatinacho ndechokuti nguva yavavhura kuti vanhu vakwanise kuinspecta voters roll kana kuti vatarise mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti vanhu varejeste kuvhota vakanga vasara, nokuti papa nenhamba yakati kurei yevanhu vanga vasina kurejesta kuvhota, nguva yacho yaita shoma ezvaigona vawedzera mazuva achiti wandei.
Zeki chave nenzvimbo dzinopfuura zviuru zviviri munyika mose dzekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, uye chirongwa ichi chiri kuitwa kubva musi wa19 kusvika musi wa29 mwedzi uno. Panguva iyo vanhu vakanyoresa munyika vanenge vachitarisirwa kuona kuti mazita avo arimo here muvoters roll. Mukuru weZek muBulawayo District amai Stembe Sokupe vaudza Studio 7 kuti muBulawayo muchange mine nzvimbo dzinopfuura mazana mana dzekuti vakanyoresa vaone kuti mazita avo arimo here mugwaro remazita evavhoti. Vatiwo pachange pane nzvimbo mumawadhi ose 20 nemapfumbamwe ari muBulawayo uko vasati vaita izvi vachakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Tiri kuita maprovisional voter inspection kubva musi wa19 kusvika musi wa29 kumacenters ese anenge ari mapolling stations. Tichaita futi continuous voter registration kumawadzi ese ari 29 kunenge kune kiti iri kuita voter registration. Saka tiri kukurudzira vanhu vese vasina kuregista kuti vaende kumawadzi centers vanoita registration. Anenge ari 411 kuBulawayo mainspection centers.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaDumisani Nkomo vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoona chirongwa ichi chakakosha kana kwakanyanya kutariswa matunhu eBulawayo neMatabeleland South uko kwakave nevanhu vashoma vakanyoresa pane vanhu vose vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose. Vati chirongwa ichi chinopa mukana wekuwedzera uwandu hwevanhu ava munzvimbo idzi. Pakapera chirongwa chemopapu muna kukadzi, vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu nemazana maviri ndivo vaiva vakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Kunyange hazvo vanhu vange vachiramba vachikwanisa kunyoresa kumahofisi ezeka ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, vamwe vanochema nerekuti mahofisi aya mashoma uye ari kure nekune veruzhinji, izvo zvinoita kuti vanenge vaine kodzero yekunyoresa vaore mwoyo. Zeki inoti muHarare chete mune vanhu zviuru mazana mashanu vasati vanyoresa kuti vagovhota, uye chirongwa ichi chinotarisirwa kupa mukana kuvanhu vakaita seivavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.